Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kurume 5/2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti zvakakosha kuti nyika igadzirise nyaya yegukura hundi kuti munyika muve nerukuregererana nerunyararo rwechokwadi. Mutevedzeri wemutungamiri webato reZANU PF vaKembo Mohadi vanokurudzira vagari vekucholocho kuvhotera bato ravo reZANU PF vachiti ndiro chete rinounza budiriro. Vedzimotokari vanoti havasi kufara nekukwidzwa kwaitwa mutengo wemafuta edzimotokari neZimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA panguva iyi wakawanda vari kuti upfumi hwenyika hauna kumira zvakanaka. Vatsigiri vechikwata cheDynamos vanozadzwa nemufaro mushure mekunge chikwata chavo chakuna. Iyi ndiyo mimwe yemiro yenhau dzedu dzano kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vati zvakakosha kuti nyika igadzirise nyaya yegukura hundi kuti munyika muve nekuregererana nerunyararo rwechokwadi. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kuzvuru nezvuru zvevatsigiri vavo pamusangano wekutsvaga rutsigiro musarudzo dzemabielections dziri kuitwa mwedzi uno vari muguta reBulawayo. Vachamisa vati panofanirwa kutaurwa chokwadi chezvakaitika panguva yegukura hundi kuti munyika mugove nekuregererana nerunyararo rwechokwadi. Vati vanoimba kuti bato ravo richave iro rinotungamira hurumende mushure mesarudzo dzinotarisirwa kuitwa munyika mugore ra2023 vakati vachaona kuti paumbwa komisheni inotsvaga chokwadi chezvakaitika kana kuti Truth and Reconciliation Commission. Vanhu vanosvika zvuru makumi maviri vakawanda vavo vaive vatsigiri veZapu vanonzi vakaurayiwa mumatunhu ematebeleland nemidlands nechikwata chemasoja ehurumende nyika ichangobva kuwana kuzvitonga.
First of all, let's accept that there was a violation of our citizens. Ebalagwe ngale, we must make it a memorial shrine. We must go there and say enough is enough, it must not be repeated. Stop destroying the flags that have been erected by people who feel aggrieved.
Vachamisa vashorawo nyaya yemhiri shonga yezvematongerwo enyika iyo vati inoitwa nevatsigiri vebato reZANU PF. Vati vaive pakuvigwa kwemushakabvu Mboneni Ncube kuvhungu nezuro vakati vanhu vanofanirwa kutsigira mapato avanoda pasina kutya. Mushakabvu Ncube vakashaya mushure memhiri shonga yakaitika pamusangano wavachamisa wekutsvaga rutsigiro muguta reKwekwe nemusi wesvondo. Vachamisa varumbidza mashoko ekushora mhirizhonga akataurwa nezuro nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga ekukurudzira kuti munyika muve nerunyararo.
I listened kuna mukoma Chiwenga ubhuti Chiwenga izuro saying that no, we don't want violence. Now you can see that that is what a leader should do, not to encourage people to crush one another and to be violent against one another. Sifuni kuvambana, sifuni kutula.
Vachamisa vatora kanguva vachiedza kutaura nerurimi rwendevele izvo zvafadza veruzhinji. Vashorawo bato reZANU PF nekwavati kutadza kutungamira nyika uko vati kwakakonzera kuparara kwemaindastiri vakati kana bato ravo rikapinda muhurumende richakoshesa kuti guta reBulawayo ridzokere pachinzvimbo charo chekuve muzinda wemaindastiri munyika. Asi vachitaura nezuro pamusangano wavakaita muBulawayo wekutsvaga rutsigiro rwebato ravo reZANU-PF vachiwenga vakashorawo mapato anopikisa vachiti kutadza kutungamira kwavo mumakanzuro aari kutungamira mumaguta nemumadhorobha emunyika ndiko kwakonzera kuondomoka kwezvinhu munyika. Mumwe mutsigiri webato reCCC vaAndrew Mashini avo vanogara kuchitungwiza vange vari pamusangano wemuBulawayo nhasi vari mumwe wevanhu vange vachitengesa chikafu uye vati vanotora mukana wekuuya kunoita vanhu vakawanda kumisangano yebato iri kuti vaite zvebhizimisi.
Tauyawo kuRari tichitengesa nokuti kwavachamisa kuri kuzara vanhu. Ndosaka tichimuteera mukomana. Saka ndinofara naizvozvo nokuti tiri kuitawo mari.
Mudunhu reBulawayo mune zvigaro zviviri zvedare reparamende nezvinomwe zvekanzuru zvichaitirwa sarudzo dzemabielection musi wa26 Gurume. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini kudzanai Musengi.
Mutevedzeri wemutungamiri webato reZANU-PF vaKembo Muhadi vakurudzira vanhu vose vakanyoresa kuvhota vari mudunhu recholocho kumateveleland north kuti vavhotere nhengo yebato ravo reZANU-PF vachiti bato ravo ndiro rega rinokwanisa kuunza budiriro munyika. Vachitaura pamusangano waitirwa kucholocho wekutsvagira rutsigiro nhengo dzebato ravo pamberi pesarudzo dzemabielection dziri kuitwa mwedzi uno, vaMuhadhi vakurudzira vechidiki vedunhu iri kuti vasaende kunotsvaga mabasa kuSouth Africa vachiti bato ravo riri kushanda zvakasimba kuendesa upfumi kune vechidiki. Vati hurumende ichapa vechidiki vedunhu iri maresinesi yekuvhima pamwe neyekuredza uye kupa chimwe chikamu mubandiko rezvekushanyirwa kwenyika kune vechidiki. Musangano uyu waitirwa panzvimbo yemabhizimusi yechipfunye Business Center. ZANU-PF ine vanhu vana vachakwikwidza musarudzo dzevamiriri veparamende mudunhu reMatabeleland North. Vamwe vachairi vedzimotokari vanoti havasi kufara nekukwidzwa kwaitwa mutengo wemafuta edzimotokari neZimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA. Panguva iyo vakawanda vari kuti upfumi hwenyika hauna kumira zvakanaka. Frank Chikore anotipa nyaya iye.
Zimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA yakazivisa nezuro manheru kuti mutengo wemafuta edzimotokari wakwira nemasende manomwe kuAmerica, zvaita kuti rita rimwe chete repeturu nedhiziri ritengwe nemari inoita dhora rimwe nemasende makumi mashanu nerimwe chete iri mari yekuAmerica, kana kuti $1.51 mumwe anofamba nemotokari. VaHebert Zungura vati masende manomwe awedzerwa nawo mutengo wemafuta imari yakawanda zvikuru kana pakatariswa kuti makambani mazhinji haasi kuwedzera vashandi mari dzemihoro.
Mukwiriro waita mutengo wemafuta uri kunyanya kurwadza pakuti kunyange isusu mihoro yedu haisi kukwira kumabasa uku. Saka tinotozopesa tichapedza takudira mapetro yachona nechi tikasachero tikada kuti tiende kumakombi kutaura kuti manje manje malifts achange awedzera mitengo yekubva kudzimba tichienda kumabasa. Saka izvozvo zvichatikonzeresa kuti tipake dzimota nekutadza kuenda futi kumabasa kunopuwa mari isiri kuti ikwanira kuti tidire mafuta iwayo.
Muzvarero Dagara Kasha vatiwo vave kutyira kuti mitengo yezvinhu ichatangawo kukwira zvichaita kuti raramo yeveruzhinji iome.
Vezvitoro vagara vanongokwidza mapurisi zvisina tsarukano, saka nekukwirawo kwaita petro takutongoziva kuti mapurisi achangokwirawo mumashopu.
Mutungamiri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vatiwo
kukwira kwemafuta edzimotokari ayo apfuura $100 per barrel pasi rose kunokonzeresa kuti mitengo yezvinhu zvakasiyana siyana uye kufamba chaiko nekuti kufamba kunodawo mafuta mitengo yazvo ikwire kusvika pachinhano chinogona kuremera veruzhinji. Saka senhau yezvidyiwa zvipekwa zvinoshandiswa kugadzira yatingati mishina nezvimwe zvakasiyana siyana zvinotarisirwa kuti zvichakwirawo zvichiteedza kukwira kukuru kuita mafuta edhiziri nepeturu pasi rose.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi uye vashanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vati kurwiswa kuri kuitwa Ukraine nemauto eRussia pamwe nekusimuka kweupfumi hwenyika dzepasi rose ndiko kuri kukonzera kukwira kwemitengo yemafuta.
Crisis iri kuUkraine pakati peUkraine neRussia yakonzeresa kuti mitengo yemafuta edzimotokari negas ikwire, but makaona kuti even before crisis yatanga mitengo especially yemafuta edzimotokari yanga ichitokwira zvikonzerwa nekuti global economy iri kurecover. Saka kurecover kweglobal economy kuri kuita kuti demand yemafuta edzimotokari irambe ichikwira. Saka even before crisis yekuUkraine neRussia yatanga mitengo yemafuta yanga ichitokwira nechekare, asi crisis yatoitawo zvakare kuti mitengo iyi ikwire zvakanyanya.
Hamusi muZimbabwe chete muri kukwidzwa mitengo yemafuta. Mitengo yemafuta iyi iri kukwira munyika dzakawanda pasi rose. Kune mamwe matunhu muAmerica, garoni repeturu rinonzi rakwirawo kusvika pamadhora mana nemasendi makumi matanhatu nemanomwe $4.67, uye mitengo iyi inosiyana zvichienderana nematunhu. South Africa yakakwidzawo mitengo yemafuta svondo rapera, zvakaita kuti gurukota rezvemari munyika iyi vaEnoch Godongwana vazivise pavakaparura bhajeti renyika yavo kuti zvinhu zvakaita sedoro nefodya zvakange zvokwidzwa mitengo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Ukraine inoti mauto eRussia ari kurwisa nzira dzakawiriranwa kuti dzichashandiswa kuburitsa vanhu kubva muMariupol pamwe chete nemuguta. Izvo zviri kutyora chibvumirano chekumbomisa kurwisana icho chaifanirwa kutanga kushanda nenguva dza7 mangwanani enguva dzeUTC. Mutauriri webazi rezvekudzivirirwa kweRussia vaIgor Konashenkov vati nhasi kurume 5 kubva na10 mangwanani dzenguva dzeMoscow kana kuti 7 o'clock MGT divi reRussia rinozivisa nezvekumbomisa kurwisana uye kuvhurwa kwenzira dzekubatsira nadzo vanhuwo zvavo kubuda kubva muMariupol neVolnovakha. Nzira dzerubatsiro idzi ndedzekubuda nadzo dzakawiriranwa pamwe nedivi reUkraine. Vakuru vakuru muMariupol vati vachambononotsa urongwa hwekuburitsa vanhu uhu uye vakurudzira vagari kuti vapinde munzvimbo dzekuhwanda. Nzira dzekubuda nadzo idzi dzainge dzavhurwa kwemaawa mashanu kuitira zvose mabhazi nedzimotokari dzevanhuwo zvavo. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vati mauto eRussia ari kuramba achishandisa nzira dzine utsinye muUkraine kusanganisira kurwisa vanhuwo zvavo. Mashoko avo aya anotevera kurwisa kweRussia muzinda weUkraine wenyuclear unove mukuru kudarika mimwe yose muEurope, uko kwakamutsa moto mune chimwe chivakwa chiri munharaunda ine muzinda uyu. Vachitaura nevatori venhau nechishanu pamberi pemusangano wavo nevamwe vavo vemuEurope muBrussels, vaBlinken vakati vakatarisana vose pamwe chete nehondo yemutungamiri weRussia vaVladimir Putin yavakatanga vasina kudenwa. Nyanzvi dzakaongorora muzinda wenyuclear wakarwiswa muUkraine dzakati hapana muchetura wakabuda kubva mumuzinda uyu, dzakati vashandi vachiri kuenderera mberi vachiita basa ravo zvisina njodzi. Vakuru vakuru muUkraine vanoti vanodzimura moto vakakwanisa kudzima moto uyu. Sangano reUnited Nations Security Council rakaita musangano wechimbi-chimbi nechishanu wekuziya kurwiswa uku zvichitevera chikumbiro cheUnited Kingdom, France, Ireland, Norway ne Albania.
Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Musi wemugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa3 kubvumbi, tiri kupai chimwe chirongwa cheLive Talk kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabaya elections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateereri tichinzwawo kubva kune vari kukwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk mugovera nesvondo.
Uwandu hwevana vechikoro vari kuramba vachibatwa nedenda reCOVID-19 muzvikoro huri kuramba huchiwanda, tichitevera kuwanikwa kwevamwe vana vechikoro zana nemakumi mashanu nemumwe vaine denda iri nezuro. Vana ava vari pavanhu mazana matanhatu nemakumi matatu nevatatu kana kuti 633 vakawanikwa vaine denda iri nyika yose nezuro. Bazi rezveutano rakazivisa kuti nezuro hakuna munhu akafa necovid-19 nyika yose. Zvichakadaro, vanhu vakabayiwa nhomba yekutanga yerudzi rwesputnik V yakabva kurussia vanonzi havasi kuda kudzokera kunobayiwa nhomba yepiri. Izvo zvinonzi zvave kushusha vakuru vezveutano muhurumende pamwe nemakanzuru avo vanoti mishonga izere munzvimbo dzinobayirwa vanhu nhomba. Ngatinzwei hurukuro yataita nemukuru wecommunity working group on health vaita Rusike pamusoro penyaya iyi.
Ndinoreva kuti dambudziko rakatanga kubva zvakapinda nhomba iyi yesputnik V nekuda kwekuti mapindiro yakaita yakauya iri donation. Yauya iri donation, hurumende haina kuzonyanyotora matanho akakwana ekuzotutsira mukuzotengawo iyo nhomba yavo yekuwedzera iyo yatanga tapiwa sedonation nebarashiyeds. Saka sezvakamboitika panhomba yekuidhia iya yekuti vamwe vakazenge vapita dambudziko rekuti vazowana nhomba yepiri nekuda kwekuti pakazongopera iyo donation yakanga yatapiwa iya hapana kuzenge pazowaniswa imwe nhomba. Ndinofunga kuti ndorimwe dambudziko guru riri kuita kuti veruzhinji vange vakudududza kuenda kuti vanobayiwa yechipiri.
Saka vakanga vambobayiwa pekutanga vanozoita sei varusike?
Tinoda kutoti vamwe vakutotangisa patsva kuita sounge semunhu asina kumbobvira abayiwa nekuda kwekuti vanenge vachiziva kuti nhomba iyoyi kuwanikwa kwayo kunenge kusiri kunyatsogutsa veruzhinji. Saka zvaka zvakakosha kuti hurumende dai ichiwidza kana kushandisa nhomba iya yatinenge tichizikanwa kuti ichazenge ichiramba ichiwanika kuedza kuzosvika kana pabhusa chaipo kuitira kuti veruzhinji vasange vachizodududza kana kunyunyuta pakuenda kunobayiwa yepiri yacho iyoyo.
Tingati here pakava nekusashambadzwa kwakakwana kwenhomba iyoyi yesputnik V?
Ya, tikada kukombeya nesinovac nesinopharm ndidzo nhomba dzakanyatsozikanwa neveruzhinji.
Mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunare muHarare nestudio 7. Tinotenda kuna Mabulas Musanganya uye westudio 7 achitipa chirongwa chake chezvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai achange achitaura iye kukosha kwakaita madzimai kuti vawanikwe ivo vachitsigirana mune zvematongerwo enyika.
Ini ndinoitwa Dr. Gwegwerere, ndiri kuUnited States of America uye ndinoitawo zvematongerwo enyika. Ndiri vebato idzva ramabhanana iri CCC richangoburwa. Chinhu chakanaka chaizvo kuti madzimai ange achipindawo mune zvematongerwo enyika nokuti pachivanhu tinoti musha mukadzi, naizvozvo nyika tinoitorowo semusha. Saka kuti imire zvakanaka panotoda vakadzi vanomisikidza. Zviripo zvimwe zvinhu zvisingakosheswi nana baba, kwozoita zvimwe zvinhu zvokuti vana mai ndo vanototanga kuzviona.
Totarisa zviri kuitika munyika pari zvino, tinoona kuti pane madzimai ehe ari kupinda mumakwikwi aya, asi mukakurudzirwa vamwe madzimai kuti vatsigire here vamwe madzimai kana kuti zvakamira sei pa? Tinoona kuti madzimai ndo vakawanda munyika vachizoteverwa nevechidiki.
Madzimai anofanira kutokurudzirana kuti timisikidze nyika nemhaka yekuti madzimai ndisu tinoriritira mhuri. Kana madzimai apinda mune zvematongerwo enyika haangozvimiririri iwo ega. Chisikirwe chedu isusu chamadzimai, tine mwoyo wakarereka unobata watingati wakanyorova wekuti zvinobata vana baba tinenge tichizvigadziridza, zvinobata isu samadzimai tinenge tichizvigadziridza, zvinobata vana, vana mai ndivo ziso revana tinenge tichivamiririrawo zvakare ivo vana baba nokuti tinovaremekedza tinenge tichivamirira saka zvakanaka kuti madzimai atoenda mberi chaizvo pane zvematongerwo enyika nokuti zvimwe vana babawo vanenge vasingazvikoshesi mukusazivawo sana baba havasweri navanaka isusu tinoswera navo tinonyatsoziva zvinovabata
pane zvirongwa zvamuri kuita here imi muri kunze kwenyika kudai kukurudzirawo vari kumusha kuti vakurudzirawo madzimai nyanya kuti vaende kunonyoresa kuvhota nezvimwe zvakadaro
zviripo zvatiri kuita tiri kuitawo misangano pamadandemutande iwawo matwitter space akauya tichikurudzirana samadzimai tichishingisana tichionesana zvinetso nokuona kuti zvingagadziridzwa sei uye kuno kwatiri mhiri kunowanikwawo zviwanikwa zvatinoti pachirungu maresources tinenge tichibatsirawo waripo vanoda zvimapepa zviya izvi zvokunge vachizvishambadza zvatinoti maflyers namaposters tinenge tichivabetserawo uye kana ne yatingati leadership training kupanana mazano kuti uve mutungamiriri wakarongeka unenge uchifamba sei saka tinovarekomendera kumaleadership training groups
tichitarisa mabai elections achange ariko mwedzi uno zvii zvamungakurudzirawo madzimai takatarisa avo vachange vachikwikwidzawo vechidzimai musarudzo idzi dzemabai elections
tinoda kukuchidzira madzimai kuti apinde mumakwikwi aya chekutanga mudzimba umu hamuna chinhu chekudya ikonomi haina kumira zvakanaka kuti imire zvakanaka vana mai ndisu tinonyatsonzwisisa kuti nzara yapinda mumba hapana chekubika tisu tinoswera navo vana vanenge vakungodzengereka nemisombodhiya naiwo mabhurongo vana vongorembera kudhakwa nezvimwe zvinongokanganisa njere saka tisu tinonyatsozvinzwisisa sananyakutumbura saka tinenge tichiti ngatiendei pamberi kukwidzavo uye nokumiririra madzimai nokumiririra vana naivo varume tinovamiririrawo zvakare
ini ndini Marvelous Nhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chako chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo. Iyo zvinotokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu. Nhasi tine hurukuro naSachigaro veEducation Cluster Women's Coalition of Zimbabwe vari zvakare mutungamiri weTege Life Trust muzvare Nyaradzo Mashaya Mombe pamusoro pekurudziro yesangano ravo yekuti hurumende ibatsire muzvikoro nemari. Saka imimi zvii zvamuri kukurudzira kuti zviitwe?
Taidedzera hurumende kuti ngaiise mari ngaipewo zvikoro mari nekuti hurumende yakangonyora pabepa yobva yahwanda nekuti taisa mutemo kana mutemo wangonyorwa pabepa usina kuisirwa mari hausi mutemo zvikoro zvatinoda kuti zvitore vana zvinotambira vana sei kana zvikoro zvisiri kupuwa mari nehurumende zvikoro zvinokwanisa kutambira vana chete kana izvo zvikoro zvipuwa mari dzekuti dzikwanise kubhadhara school fees dzacho nekuti school fees zvinoitwa zvikoro zvirambe zvichienderera mberi saka tikuti hurumende ngaisahwandise musoro mufu
Asika, tinoona kuti hurumende yagara ichibatsira munyaya dzezvikoro kune vanoshaya kuvabhadharira mari kuburikidza neBIM. Saka imi hamusi kugutsikana here nezviri kuitwa nehurumende?
Mubvunzo wakanaka. Ndinganangoti BIM rangovazita. Vanzvadzi, mukaenda muzvikoro kutaura kunoku, vana vainzi vari paBIM vane makore vasiri kubhadharirwa. Ndo number one. Number two, BIM yanga isiri kutokwanisa kuzadza vana vese. You find mukanotaura nastatistics mogonaona kuti vana 40,000 chete vakubhadharwa neBIM. Zimbabwe inomhanya nesovereignty. Education is the fundamental kana kuti ndodonzvo musimbo wacho wenyika. Tinongozoti BIM iri funded nemadhona. Handiri muzoti kune PVO bill riri kuda kuvharira madhona kunze. Riri kuvharira kuti heri kuti isu vemaNGOs tisanyatsoshanda zvakanaka. Saka imi munozoti sovereignty yenyika inonzi yo education tosira kumadhona se. Nekuti BIM riri kubhadharwa nemadhona. Zimbabwe is a sovereignty country. Ngaigadzire fund yevana. Kana tiri Zimbabwe is open for business. Kana tiri tine minerals. Ngabenefite vana.
Kunze kwekuita musangano wamakaita nevatori venhau nemusi wemuvhuro. Zvii zvamakaitawo kuti hurumende inzwe nezvenyaya yenyu iyoyi?
Vaita zvenyu. Tofunga munoziva kuti ndinoshanda nerimwe bato rinonzi Identities Media. Takatokoka Honorable Torerai Moyo, vanovaivo chairperson of the Portfolio Committee on Primary and Secondary Education. Tikavabvunza mibvunzo yese iyoyi, vachitobvumawo zvavo kuti vanasikana vakaita nhumbu, vana havasi kugona kunyora nekuti hakuna maIDs, vana havasi kuenda kuchikoro. Tikatiko sei imi ndimuri muparliament ndimuri kufanira kunge muchimirira vana zvikanzi zveshuwa tinofanira kupusha nyaya idzodzo saka government iri kubvuma kuti vari kusireka ndopane musoro wenyaya.
Tinotenda muzvare nyaradzo Mashaya Mombe vanovesa chigaro veEducation Cluster kuHumans Coalition of Zimbabwe vari zvakare mutungamiri weTege Life Trust. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Dzemitambo. Muri yenhabvu muchikwata cheDynamos iri murufaro muchine mekunge chikwata ichi chafamba rwendo rurefu ndokunokunda. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vateveri vechikwata ichi vari murufaro mushure mekunge Dimbare yarova Blue Chips 2-0 muLuveve Stadium kwapera svondo vabva mukurohwa 1-0 neChicken Inn. Chanyanyofadza vatsigiri veDynamos ava ndechekuti Blue Chips yatambidzwa penalty mutambo wave kupera iyo bato vave pagedhe Timon Mvura abata. Kukunda uku kwasiya Dynamos yapinda mumapoints 10 kubva mumitambo mitanhatu. Dimbare yave pachinhano chechishanu patapura yePSL pasi peManica Diamonds, Chicken Inn, FC Platinum neTriangle. Vaimboita zvekushambadza zita reDimbare padande mutande vapita mutsvairo vanoti kukunda uku kunobatsira zvikuru murairidzi wavo Tondera Indiraya uyo vamwe vanga vave kushedzera kuti asiswe basa.
Fans eDynamos vanhu vanotarisira kuDynamos iwine magames ese ainotamba saka pressure inenge yakawandira kuna coach.
Asi Dynamos haisiye gamurufaro mushure mekunge FC Platinum yarovawo Harare City 1-0 mumandava stadium. FC Platinum iyo ine mukombe uyu yave pachinhano chechitatu nemapoints 11 chete mapoints 2 pasi peManica Diamonds iyo iri kutungamira. Manica Diamonds yaramba iri pamusoro nekutora point kunze kwemusha nekuita mangange 1-1 neyadam mubaobab stadium. Herentals yatatarika asi ndokuzoita mangange 1-1 zvekare neBlue City muNational Sports Stadium. Asi murairidzi wavo Kumbirai muti wekuziva anoti haasi kurota zvemukombe asi kuita zviri nani kudarika zvemwaka wapera.
Kubora zvakangonaka kushanda kuti uachieve zviri pamusoro dzani zvawakamboita. Saka tarisiro ndeyekuti ndiite zviri better than zvandakaita last season.
Mimwe mitambo mugungano rePSL iri iriko mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu paWWW.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.